Hongu kuvulawayo mapurisa wakatipa prohibition order tindo kuenda kudare ra magistrate court tichinopira nyaya yedu ikoko kutinge tichienderera mberi saka dare ra magistrate court vabva rangopa mutongo wanga wachingotsigirana nezvanga zvaitwa nemapurisa kana kuti nadispo wemukomanda Bulawayo province saka ndingati zvadaro ruling yacho inazopuwa dzava kuma4 dzemanheru inovanga iri nguva yekuti chero dai vanga vati ngatienderee mberi zvanga zvisaitiki nekuti isusu patakaziisa mapurisa taitichabva nguva dza10 mangwanani kusvika nenguva dza4 madekwani saka zuva ranga ratovira
marambidzwa kuratidzira mugweru
hato nguva ngoma ine maririro ayo handizivi kuti hurumende iyi iri kuhla vanhu nemhaka yei nekuti nyaya dzekutaridzira inyaya dziri mubumbiro remutemo wenyika inova supreme law of the land yekuti munhu wese anosungirwa kunge achitevedzera mutemo wenyika zvisinei nekuti uri hani uye zvakare nyaya dzekutaridzira haisiri privilege asi kuti ikodzero kana kuti marights evanhu vezimbabwe saka chinonetsa ndechekuti hurumende iyi kana kuti administration iripo chainonyanya kuvhunduka chii kuti vanhu vange vachitaridzira nekuti isu hatisida kutaridzira zvine miri zvinga mukati tinotaridzira murunyararo izvo munyingo zvati bato redu remdc ibato rinoda runyararo ibato rinoita zvizvi zvekutevedzera mutemo
vachimaya makakumbira kuti denemaratidzira kuHarare vakaramba mukakumbira kuti denemaratidzira kuBulawayo vakaramba iko zvinezvi vakurambirai futi kugweru saka imimi sebato remdc moita sei kana zvikumbiro zvenyu zvichiramba zvichipotserwa panze
zviri pachena kuti administration iripo haisi kuda kuti vana vezimbabwe vataridze kodzero dzavo zviri pachena kuti administration iripo iri kumbunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe nokuti mukaona kuwanda kune kwakaita mapurisa anenge akazara kwatinenge tichida kuti nge tichitiraridzira murunyararo mushure mekunge iwo vatiwo hatina mapurisa akakwana anochengedza runyararo asi kana tava kuzvoita kuti tichinge tichitaridzira unoona kuti mapurisa anenge akazara zvinotaridza kuti vanenge vachiita zvemanyepo asi pamubvunzo wamabvunza mwana mai angu semusangano tichagara pasi zvadori pachena kuti kwese kwatiri kuenda vachange vachingoramba nokuti vakaramba kuHarare varamba kuBulawayo varamba kugweru isu chatoda chete kutaridzira murunyararo tichitaura nyaya dzezvinetso kana kuti dzematambudziko evana vezimbabwe vari kuyaura vana vezimbabwe vari kutambudzika vana vezimbabwe vari kununga svosve nemuromo saka tichagara pasi semusangano seutungamiriri toonesana kuti right vanhu ava zvavari kuramba titaridzire vari kutimbunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe toita sei tachagara pasi seutungamiriri hwemusangano tobuda nechisungo chokutenda tofamba sei nedambudziko ratiwira vanhu vezimbabwe asi zvindataura kuti kutaura kudai so titori neurongwa hwekutinge richisangana seutungamiriri sevatungamiriri vemusangano kuti dambudziko ratosangana naro iri tofamba sei.